manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wesvondo gumiguru 19 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoradzikwa kumusha kwavo kuchivhu nhasi. Nhengo dzebato reZANU-PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri kana kuti 4782 vanhu zviuru zviviri nezana nevatanhatu kana kuti 2106 vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vanhu zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 191673 vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino Mazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mana nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nematatu kana kuti 4,047,743 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa vave mamiriyoni matatu nezviuru zvitanhatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemana kana kuti 3,063,934 Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukupera kwemwedzi uno kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka kuuya kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron kwapawo kuti uwandu hwevari kurwara neCOVID-19 huwedzere zvakanyanya Pakazivisa hurumende kuti mhando itsva yechirwere ichi yainge yawanikwa munyika musi wa5 Zvita painge paine vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nematatu kana kuti 2,843 vairwara asi kusvika nezuro vari kurwara vainge vave zviuru makumi mashanu nechimwe nezana nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 51,136 Mugozeya nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uku, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Mhando yeutachiona hweOmicron hweCOVID-19 hunokurumidza kutatapuriranwa zvikuru kudarika dzimwe mhando dzakasiva. Saka ndosaka muchiona kuti nyangwe mafigiri chaiwo munyika yeZimbabwe, munyika dzekuSouthern Africa, munyika dzokuEurope zvikuru sei dziri kuratidza kuti vabatwa neutachiona hweCOVID-19 vakatarisana nemhando yeOmicron mumazuva adarika zvinotoratidza kuti mafigiri iwayo akatokura kudarika mafigiri akasimbovapo nedzimwe mhando akaita sana Delta variant vaya.
Zvii zvamurikurudzirawo kuti vanhu vaite kudzivirira kutapurirwa kana kufa nechirwere ichi?
Chatinokurudzira chagara chikurudzirwa ndechekuti vanhu ngavabayiwe nhomba yeCOVID iyoyi mavaccine aripo akatenderwa neWorld Health Organization, akatenderwa nehurumende. Saka muchaona kuti vanhu vazhinji vachiri nevamwe vavo vachiri nekufunga kuya kwokuti zvine zvazvinozovaita zvakaitira muviri wavo, asi chokwadi chiripo ndechekuti sainzi haisati yaona izvozvo.
Saka zviri kutaurwa izvi zviri kubve picha izvose paonerei?
Dzinongovawo nhaurirano dzevanhu vanenge vachingotaurawo makuhwavo kwavanenge vari asi vasina umbowo hunoratidza kuti pane makomplications akamboonekwa akasionekwa nenyaya yokubaiwa nhomba yeCovid-19. Saka vanhu vanika vane kuvarairwa ikoko nokusangoda kuti hai nini handisati ndafunga kuti ndingada kubaiwa. Saka muchaona kuti kazhinji kazhinji vanhu vakasiona kuti Omicron iyo iri kunyanya kupararira mune vasina kubaiwa nhomba yeCovid-19 kudarika kune vakabaiwa.
Zvine dambudziko ripi chaizvo kune vasina kubaiwa?
Pakupedzisira kana pachizomuka macomplications kana kurasikirwa noupenyu zvinomuka kune vaya vasina kubaiwa kunyanya. Saka vanhu vari kukurudzirwa zvikuru kuti ngavabaiwe nhomba iyo yeCovid-19 zvinobatsira kuderedza kubatwa noutachiona hweCovid-19 kana kurwariswa nahwo.
Dr. Enoch Maida, nyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vachitaura vari parunare muHarare. Kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi mubato reZANU PF, uye nhasi dzimwe nhengo dzevechidiki dzebato iri dzaratidzira zvakasimba pamusangano webato iri weProvincial Coordinating Committee wanga uchitirwa pachinoi University of Technology. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vechidiki vanodarika zana vasvika musangano uri pakati vari mubhazi nemotokari diki ndokusvikoimba nziyo dzehondo yechimurenga. Mukuratidzira kwavo vanga vachiti vanoda sarudzo dzematunhu dzakajeka dzisina chitsotsi. Vadoma mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakainesi paradza semumwe mukuru asina kuita sarudzo dzematunhu madiki zvakanaka. Mumwe wevechidiki anga achiratidzira asina kuda kudomwa nezita wekumhangura anoti pane nzvimbo dzakawanda dzisina kuitwa sarudzo.
Izvozvo madhisi mamwe ese akaitwa asi mhangura erecheni emhangura wandisi aina kuitwa nenyaya yakainesi paradza ndeakakonzeresa napisi wake arikuanozaanitani zvunhu ari kuita vanhu vokuinfosa vokuita handpik ari kutora vanhu just for himself kwanzi munhu akuna kupita even garikokrovi.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wechidiki vaLazarus Meki vekumakonde.
Ndiri kungoti tinongoda justice kubva kuna kindness paradza district chairman ndiye ari kukonzera confusion mumhangura ari kugadzira maparareo structures emusangano haasi kuda kuti vanhu vaexercise democracy yekuti vakwanisa kunge vachivhotera vanhu vavari kuda.
Vaparadza varamba kutaura vachiti titaure nevakafanobata chigaro chasachigaro wedunhu vaAbia Mujeri avo vati mhangura rimwe rematunhu madiki anosvika makumi maviri nematanhatu asati apera kuitwa sarudzo. VaMujeri vanoti pane vamwe vakuru vari kutaurira vana vemusangano manyepo panyaya dzesarudzo kuti varatidzire.
Tine 430 madistricts akaita established in Mashonaland West Province. 404 ndo akasubmitwa. 26 hasati asubmit, they are still there. Ane maproblem. Saka ndo varikugadzirwa nhasi up to tomorrow. We will submit them after that maproblem. So for the Mangura 1, we still have to go there to know that's a problem in Mangura 1. Okay. Saka ina kusubmitwa. There was no reason to fight or to do what. Pane munhu ango infaita vanhu vavo dzazvino zviri wrong.
Mutauri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vari pamusangano vati hapana chekuratidzira sezvo nhasi kwanga kuri kusherezerwa mazita evanhu vakaisa mazita avo kuti vapinde pazvigaro.
Tingotaura kuti nhasi kwaungodaidzirwa mazita evanhu vari kuenda kumaelections hapana abviswa, hapana apamidzirwa. Saka hapana chikonzero chekuti pangave nemunhu angave nekunyunyuta nazvo. So tatoshamisika kuti kana papaine vaenda handa kuziva kuti nezi yacho ndei. I'm sure resident minister achaona kuti zvafamba sei because vanhu havafani kuuya kuzongoita bopoto pasina chikonzero. Vamatuke vangouya kuzotora mazita. Saka kana vachitorwa mazita emaelections chingakunetse chii, chingakusote chii hapana.
Sachigaro weplatform for youth development vaklarisa madhuku varoti vanhu vari kurwira zvigaro mubato reZANU PF nekuti ndimo mune mukana wekupfuma zviri nyore zvine huori.
Nyaya dziri kuitika mubato reZANU PF dzekuti makwikwi ari kuita kumaprovinsi akakura chaizvo zino kwa za kuti mbutila zino zitatu kusee kuona kwangu chekutangalichi kuti mnika ili Zimbabwe ma opportunities chayo chayo anotuwa inikwa kumusangana we Zanu PF ni kuti Zanu PF ndilo shepato ili kutonga kana ndiyo hurumende saka tona kuti upfumi uri mukati me Zimbabwe kumusanganisa upfumi watiri kuona kuma mining kuti ukwanise kunge une upenyu hwanorarama zvinonyatsa kuendeka kunge uri muma structures kana kuti kunge uchikondrolwa nemusangano we Zanu PF.
Munyarikana anoremekedzeka pamusangano wanhasi vari munyori mukuru wezvekudzivirirwa kwebato rezanu PF mupolitibhiro valaf momatuke vati vanhu vanofanirwa kuita sarudzo murunyararo semhuri imwe chete. Kunyange chirwere checovid-19 chiri kupararira zvine mutsindo, vamwe vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano nemapurisa, vatsigiri vezanu PF vange vachimba vakawanda vasina kana kupfeka mamask. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembeka zembe kuti tirwe kuti sei Zanu PF vari kuita misangano asi veMDC vachirambidzwa nguva zhinji. Sarudzo dzebato iri mumatunhu akawanda dziri kukonzera mhirizhonga uye vamwe vakatoendesana kumatare edzimhosva kumanikaland neHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Wecha rinorwira kodzero dzevanhu vati vamavhinga varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwaWirisha kuChivhu. Vamwe vanga vari pakuradzikwa kwavamavhinga vanosanganisira mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa uye mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku. Vamavhinga vakashaya musi wa 4 zvita kuSouth Africa uye vainge vave nemakore 42. Vainge vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica uye vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevana vana. Mushakabvu aizikanwa nekubatsira varombo zvakanyanya zvikuru vaya vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Vamavhinga vaizikanwawo nekusaruma vachifuridzira uye vaigara vachitaura zvakanyanya panepfenyuro ino yeStudio 7.
Zvakawanda zvinogona kuitwa nemasangano akazvimirira muZimbabwe kuti vamise hurumende kuunza udzvanyiriri nenzira yemutemo. Vanofanira kuti vataure nedare reparamendi nevamiririri kuti vasaisa mitemo isina kusarukana. Zvakarewo vane mukana wekuenda kumatare edzimhosva ngavataure nemagweta kusanganisira magweta anomirira kodzero dzevanhu ari mukati meZimbabwe kuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare isati yaenda kure kusati kwava nemutemo wakaipa kwazvo. Zvakare kukurudzira vanhuwo zvavo kuti vataure nevatungamiri venyika nevatungamiri vari muparlamendi kuti vasagadza mitemo isina maturo vachikona kuita zvinhu zvinoraramisa nyika zvinopa upenyu kunyika kwete kushingirira kutsvaga mitemo inoshungurudza.
Iro izwi ramushakabvu dewamavhinga. Tinoti zororai murugare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi wechipiri kuzivisa nyika yavo nezvematanho avachatora kuedza kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCovid-19 inonzi Omicron. Kupararira kweCovid-19 uku kwave kumanikidza zvikoro zvine chitsama muAmerica kumbovhara. Mhando yechirwere ichi iri kupararirawo zvinotyisa munyika dzakaita seBritain, Germany neNetherlands. Nyika dzakawanda dzave kukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba. Turkey yazivisawo kuti ichapa nyika dzemuAfrica nhomba inodarika mamiriyoni 10.5. Ukuwo South Africa, imwe nyika yakatanga kuona mhando yeOmicron iyi, inotiwo ichapa dzimwe nyika dzemuAfrica nhomba mamiriyoni 2 dzemhando yeJohnson and Johnson. Mauto emuSudan nhasi avhara migwagwa eguta guru renyika iyi reKhartoum achiedza kudzivirira vanhu kuratidzira nekusafarira kwavo utongi hwemauto aya akabvuta masimba achishandisa pfuti musi wa25 Gumiguru. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro naamai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network muZimbabwe. Amai Nyirenda vanoti nyaya yekuti vanhu vambogara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 iri kupa kuti vanasikana vakawanda vambunyikidzwe mudzimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nekuda kwekushaya zvekuita munguva ino, vana vari kupedza nguva yakawanda vari pamba vasina zvakanyatsorongwa zviri kuitwa. Saka kazhinji kacho tirikuona kuti vana vari pakati pemakore 12 kusvika pa16 vari kubatanidzwa munyaya dzekuita zvepabonde, kazhinji kacho vachiita zvekumanikidzwa. Uye takaongorora zvakare kuti dambudziko iri riri kutonyanya nekuti kwapomerwe mhosva wacho vari kumanikidza vanasikana ava, vanhu vekuti mwanasikana wacho anenge achiti ari kudana nemunhu iyeye. Kashoma mupomerwe mhosva paari munhu asingazivikanwi nemwanasikana uyu. Matambudziko anowira mwana uyu kazhinji zviri kuguma nekubata pamuviri zvaanenge asina kutarisira uye kuregedza chikoro. Vana ava kunyange mutemo wavo kubvumira kuti mwanasikana aramba achienda kuchikoro. Tirikuona kuti kazhinji kacho mwana iyeye anopedzisira atoregedza chikoro nekutya kusekwa nevamwe uye kuremerwa nekutarisana nevamwe.
Ndeapi mamwe matambudziko amuri kunzwawo akukanganisa raramiro yemwanasikana?
Vabereki vazhinji vakarasikirwa nemabasa paCOVID-19 apo zvichiita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Mari dzavaiva nakare hadzichakwanisi kubatwa nenyaya yekuti kumabasa hakuchaendwa. Kana kutengesa tengesa kwacho mari dzacho dzinenge dzisipo dzekuti variritire mhuri. Saka vanasikana vari kupedzisira vaita zvechifambi, vaakubatanidzwa mune zvekuita zvepabonde zvisiri pamutemo nevanhu kazhinji kacho vanhu vanenge vari vakuru chaizvo kwavari. Zvopedzisira zvoti vana vanoita zvirwere uye shungu chaidzo dzekuti vararamirewo zvine chinangwa panenge pasisina. Saka mwana iye anopedzisira arasikirwa netariro yeupenyu uyezve anenge akutadza kuenda kuchikoro uye remangwana rake rinenge risisina kujeka nekuti kana apedzisira chikoro panzira hapana umwe mugumisiro waanenge akanyatsotarisana nawo une kubudirira kuri mukati mazvo.
Ko matambudziko ayanga agadziriswa sei?
Kuti matambudziko ayanga agadziriswa sei, nguva yaakupedza vana vasina zvokuita zvakarongwa yawandisa. Zvaakuda kuti ivo vana vanzwisise uye kubatsirwa kuti vave nezvinangwa zvinovabatsira paupenyu. Vabereki uye vanoda kubatanidzwawo pakubatsira vana vavo nekunyatsoongorora mafambiro ari kuita vana vedu, tizive shamwari dzavo uye kuti zvii zviri kuitika kwavari pavanenge vasina zvokuita zvechikoro. Kazhinji unotonzwa mwana achitaura kuti mukomana aiuya kumba ndokwavaisanganirana. Saka sevabereki ngatipei ngwariro kune zviri kuita vana vedu. Tozouyawo kumapato anosimudzira kodzero dzevana. Pachinzvimbo chekupedzera nguva mukugadzirisa matambudziko atomuka kare, tingada kuvawo nemapurogiramu anobatsira kuti vana vave nemafungiro anokurudzira kuzvichengetedza uye kutoita zvirongwa zvokusimudzira kuzvichengetedza, yatingati safeguarding pachirungu. Mungava muzvikoro here, mungava munharaunda dzatinorarama tiri, tive nemapurogiramu anobatsira vana kudzivirira dambudziko risati raitika pane kuti tizorwisana nedambudziko rinenge ratomuka kare.
Zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti vana vaite kana vachimbunyikidzwa mudzimba?
Tinokurudzira kuti nyaya yekumbunyikidzwa iyi inoda kufumurwa. Saka vanofanira kuva neushingi hwekutaurira mapurisa uye kubatawo mamwe mabato akaita sechildline pa116, Girl Child paFacebook kuti vamhangare nyaya dzinenge dzichiitwa pakumbunyikidzwa kwevana ikoko. Kana zvichinetsa wanai mumwe munhu wekutaura naye wamunovimba naye uye kuti muve nechokwadi chekuti mabatsirwa paitwa chimwe chinhu pakumhangarwa kwenyaya iyoyo. Musatye nekuti mugumisiro wacho unotoita kuti zvinhu zvokunakirei pane kuti murambe makanyarara nekuti zvinopedzisira zvakwadza upenyu hwenyu, zvinopedzisira zvaita kuti mushungurudzike pakugara kwenyu.
Tichitarisawo mitemo yenyika yakanangana nekodzero dzemwanasikana, mungati iri kunyatsoshanda zvakanaka here?
Pane imwe iri kubatsira yakafanana neEducation Amendment Bill ichangobva kuitwa. Kodzero dzemwanasikana, tingangoti mwana wese kuti awane dzidzo, tiri kuona kuti iri kusimudzirwa kwazvo nemutemo womutsva uyu wakagadziriswa. Vana vakukwanisa kuendawo kuzvikoro, kunyange mwana aine pamwiri aakubvumidzwa kuti apedzise chikoro chake, chinova chiri chinhu chakanaka. Mwana anofanira kuwanawo kodzero dzekuti apedze chikoro chake. Kazhinji vanhu taitarisira vanhu kana nanhasi vanongotarisa mwana ano pamwiri kuti mwana uyu akaita musikanzwa, mwana uyu akafunga zvokuzviitira zvepabonde. Asi kazhinji kacho tichiongorora nyaya idzi, vamwe vana vanenge vakasvika pakuita pamwiri ipapo nekumanikidzwa. Saka hatingadi kuti mwana akadaro arasikirwe netarisiro yekudzidzawo. Chinei chida kuti mwana iye apedzewo chikoro.
Amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network Zimbabwe. Vanga vari paRunare muHarare.
Simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri, tinosangana zvakare zvondo rekupedzisira tisati tatamba Christmas yegore ra2021. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatinzwe mashoko anobva kuvamwe vafundisi vaitaura nesu mugore rava kupera iri. Reverend Fatima Garikai, kwazisai nokutaura nevatereri vedu.
Regai kukwadzisai mose ndichiti muzita raBaba neremwanakomana neremweya anoera. Tasvika zvakare mukati merimwe gore ratiri kupemberera nguva yeKrisimusi, nguva yatakajairira zvikuru, patinotanga kuona vanhu vachigadzirira zvinhu zvakasiyana siyana, zvipangidzo zvinoratidza kuti pane chinhu chikuru choda kutanga kupembererwa. Tinotozviona zvichiitika mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba dzedu nemukati menharaunda. Tinoona masaini anoratidza kuti vanhu vane chavari kugadzirira chinhu chikuru. Ndinoda kuti nditaure pane maKristu kuti patiri kugadzirira zvinhu zvepanyama, ngatidzokerei zvakare tinogadzirira zvinhu zvepamweya. Titange kugadzirira zvipo zvemweya kuti titange kuzvigashira kuti Mwari chiuyai mutizadze, Mwari chiuyai mutirangarire nemutoo unoshamisa, tione zvibereko zvitsva zvitange kubarwa zvisina kumbojairirwa nevakatitenderedza, vasina kana kumbobvira vakaona zvese. Zvibereko izvozvo ndo zvataa kuti ngazvisvika munguva yekuti zvichizvarwa, zvichibarwa, zvichioneka kuti pane chinhu chakanaka chitsva chabarwa pana mai nhingi, pane chitsva chabarwa pana baba nhingi, pane chitsva chabarwa pane mukomana pane musikana nhingi. Izvozvo zvitsva ndo zvatamirira, ndozvo takatarisira kuti Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka mu2021.
Tinotenda mufundisi Fatima Garikai vari mudunhu reMissouri muno muAmerica. Reverend Levi Kadenge, taurayivozve kuruzhinji rweZimbabwe.
Tasvika munguva yeChristmas, nguva yatinogamuchira chipo chomwanakomana Jesu Kristu wakaunzwa pano naBaba mushure mekunge iye mwanakomana abvuma nokutaurirwa mashoko nedare rokudenga rikati hangatumwe pano pasi ndiani kunogadzirisa zvinhu. Zvino Jesu Kristu vakabvuma kutumwa kuti vagadzirise zvinhu zviri pano pasi, kuti zvibayiro zvisava zvakawanda zvinoparadzirwa ropa, asi ave chibayiro chimwe chete chinopirwa kamwe chete chifira pasi rose, kuitira kuti chipone tive neupenyu hunoendeka. Muzita raBaba neremwanakomana neromweya mutsvene, amen.
Tinotenda zvakare Reverend Levi Kadenge nemashoko avo vari kuHarare kuZimbabwe. Tochienda kuna Reverend Oliver Mandisodza. Ndinoimba kuti makasimba mufundisi Mandisodza, taura henyu kuvatendi nekuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pezuva ratakatarisana naro iri.
Mufaro wangu kusangana nemi zvakare panguva ino yeKrisimusi. Tichiti Ebenezer, Mwari watigonera, Mwari watirwira, kuona zve mukana wekupembera kuzvarwa kwemwana komana wake. Soko ra Mwari kubva kuna Matthew chapter 2 verse 10 not wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Tinofara nekuti tine zvatakasangana nazvo, tine zvatakaona mugore rino, asi patiri kungwa nhau yekuzvarwa kwaJesu Kristu inhau inongounza mufaro mukati moupenyu hwedu. Ndinokushuvirai mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri ikoko kuti wanai nguva yekufara nekufara kukuru kwazvo, nekuti Jesu azvarwa, nekuti Jesu wauya kuzotidzikinura. Tinoramba tichirangaridzwa tichifara kuti tavana zvemukana yekurarama zviri maringe nekuda kwaMwari. Tinotenda kuti Mwari wacharamba achitiitira zvakanaka kubva zvino tichienda mberi muzita remunopara Jesu Kristu. Ndatenda
mazvita zvikuru mufundisi Mandisodza. Tinovatenda zvikuru, tinotendawo vamwe vafundisi vose vakatibatsira kunzwisisa shoko raMwari mimwedzi yegore rino. Tinoimba kunzwa kubva kune vamwe vafundisi svondo rinouya. Vatereri, ndinokutendai zvikuru mukutitandadza kwemwedzi yose iyi. Tumirai maaudio enyu ezvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai ne Christmas yakanaka vatereri.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipasira.
Yesu simba
tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Yesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamos yakunda Cranbourne Bullets 1-0. Manika Diamonds yarwa Highlanders 1-0. Regaichimbotarisa musoro inhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu ainge aine mukurumbira munyika nepasi rose vadhewa mavhinga vanoradzikwa kuchivhu. Nhengo dzezanu PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Choku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela uhlelo 7 yasonto mhlaka 19 kuMpalakazi 2021 ngoKhefu Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane bezihlobo ngekhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awenesi ye-COVID-19.
UZulu kuvalelisa ude wamavinga. Wayelwela ilungelo loluntu.
Nizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF nohulumende.
Kwakuthiwa ukudla eyikudla kuwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Khama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu lekhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke linakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala kobulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lezihlobo ngekhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi se-COVID. Ongasi COVID yodwa esesabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, as long talong as wakuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle, your family yetu. Having a vakachigangago, just gonna be there, labazali and jini, enjoying the meals, the Christmas, and mitya was with his 7 colors.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years, so litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le-COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimeni esinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimeni esinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID ngizokhona ukubavakatshela, but if kuyabe kulo le-COVID lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park kobulawayo uthi kayisoze ibe mnandi ikhisimusi yalo nyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhanelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni ukuthi bafinyelele uzofika ngapha eZimbabwe. Kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu ikuthi abantu bazayihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi besesaba umkhuhlane we-COVID
kuyabe kungela bantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabhena ngenxa ye COVID-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu we COVID-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajulwe. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane we-COVID-19. Usesendleleni elubhekise obulawayo. Sixoxela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness eye COVID-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba uma ungakhumbula ukuthi iCOVID ibuye ngeminyaka ka-2019 abanye baba nayo, abanye bayasinda, abanye bayashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So ngizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be-tester i-COVID-19, be-vaccinate. Sizame ukuthi sisebenzise imithi le esiyitholayo lapha. Okwamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje bengizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze 100 kilometers lapha eAmaskral. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisupporta, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa-ke hhayi okwamanje nje isimo besiseseright. And into engizwisa ubuhlungu ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo, kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sezozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into engizothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nesekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxe laye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu nabezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe Center for Democracy and Peace Advocates umunye wabavalelise uMavinga osenamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga, ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi.
Umnumzana Pride Mkono owasebenza noMavinga kuhlanganiswe Crisis in Zimbabwe Coalition laye uncune kakhulu imisebenzi kaMavinga.
Mina njengomunye obalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi uNumzana uDewa Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer njengomuntu obelothando ngelizwi lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebe bekholisa amalungelo abo lawo asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo njengaba United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengacini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke.
Isikhulume sebandla leMDCT uMnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa nguMavinga.
Lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ube ngumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke, ube ngumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba engelafeva, njalo ube ngumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu. Ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu.
UMavinga owasebenzela kuhlanganiso Human Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo. Akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa. Uchiye umkakhe uFiona labantwana abane. Ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu.
Wezemaphandleni namhla zisenkabazwe. Uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
Gogo ayijambambo ule 94 years ulapha usemfele evungu. Uhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima? Uthi inzima uhamba njani?
Inzima sibi kakhulu. Asiphiwa kudla ukudla uphiwa bona abezayo.
Uphiwa bezani? Kusenziwa ngubani lokho?
Kusenziwa ngoya umbusi nangakhombeni unyaka akhombeni ngibona labo abasiphuku abapha abantu ukudla.
Bathi uphile ngani wena?
Hayi bakuyani.
Bakwazi ukuthi asowezani?
Yebo. Kusukela kusimpele umunyanga ngenkaba azange ngiholiwe mhlela. Kuze kubela lapho.
Hey. Nxa bekhuluma nabo bathini uyababona ukube lapo?
Yabayithi kuyabhaliswa. Wabhaliswa elamunitizwa isaphula
unga kuyini wena uvele uyiphi phathi?
Mina ngi-MDC.
Uku-MDC? Wasukela kudala ku-MDC?
MDC
ngo-99. Wathi wayingeni? Abantu bezano benitsho gogo, ngibuye nomuntu wezano yedwa. Ngicela ube lapha ndoda. Ugogo nawe unukuzana nxa ubona umuntu omdala ongakale mncitshi ukudla uthini?
Lapha kule system embi politics abandla balezano bazi amaxhego ugogo over age basebenzisa ipolitics abalanda abazali abasizalayo abensika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwali party but akusebenzi khonokho yibo sidabulayo abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ekudleni. Mina ngiholi ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapatoni lutho ngingeda ngani khona
alikukhulumi le mhlangano wenu wenu
siyakukhomba
owabekwenza kwabekuyini kwangasoyilini abantu bezana?
Ngabantu bezana ipolitics ngabantu bezana straight direct ngabezana
ngangithabisa ukuthi wenu wezana ukhulu mqinisele ngayo.
Ye ngabezana straight ababafuni babantu bathiwe ngabazali babo abantu nasempili labo abasizalayo singaisizulu hlapha isizukulwane kodwa ye izana abe-MDC kodwa ebe basidabulayo igogo labo silapha thina singabo naba
ugogo lo ngikubizile uyawumbone lapha wena Uyambona gogo.
Ngiyambona kakhulu kabisini.
Uya kutshela ukuthi ugogo uyadibeka leyakali wakudla i welfare. Uyanini?
Uyancishwa. Soja welfare ayihole.
So nxa batshela abanye bakho bathini?
Bathi ngabe MDC. Baba ngitsha. Bathi ngabe MDC. Why? No reason why. Kodwa iba tehulayo abasizanayo bengabazali okhoko ogogo. Tesa bantwana, nale 35 years, 45 years. Bathi yahola everything. Everything loka hold ka thola ilungelo lakhe
ehumntu obuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasupporta enye ithathi
iyakuphela simple that uyaforswa ukuthi asupporte
kodwa uhulumende bekakufuni lokhu
hayi kakufuni
uhulumende kakufuni lokhu kwenziwa ngabantu bona abakhona besigabeni ngoba lokhu ukudla umeye ukuthi nomuntu onke
kakufuni
uzayenzani manje ayi
ngingazihlalela nabe mphiwa ngabantu abangabalithi
Lapha sizwe uEzra Chisa Spanda ekhuluma nogogo uAida Mbambo ohlala eNkabazwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lizizwa sikhuluma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesihlangene ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuthi United Nations olubona ngelungelo loluntu selihlolisisa ukubulawa kwabantu limutho esabanezedigrey kwele Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu bahlana ngesikhathi lidinga amalusatsha. Uhulumende laye uthi amalusatsha yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi bathengisene emigwaqweni namuhla ezigodlweni zakwelesudan besola ukuhluphuna kwentambo zombuso lemoto elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok. Bathi wavunyelwana u-Hamdok nebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo othekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala u-Nelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe u-Naomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa kuba amele iDelaware ejele leSenate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamthiya esifubeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Sobe isikhathi sezamasiko. Namhla silobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama. Ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili esakuqala ke kule mkhuba eyayisenziwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imikhuba engeke ngize ngiyiqambe kodwa eminye yangiyayazi angiyiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhubekela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiqinya inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa yikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenziwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiziphelele izinsuku zazo ngethemba abazwa ngizwa abalaleli ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu. Bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho. Nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa. Babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke. Behamba bequnta ke lokho okucaba ukucaca ngalokho sekuvuthiwe, hamba bekuqunta bequnta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu.
Hayi ke singagqiba khona lapho babangwenya.
Ngaso kufika khona lo komkhulu kwinkosi iyona eyizanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe. Ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini. Adla soku izilimo eziyabe sezivuthiwe. Kwakungavunyelwa nempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ingakagunyazi, esingathi thina yiku-officializer ngolwimi lesimanje. Kwakufanele inkosi iqale uku-officialize. Kukhona ke imithanithani eyisenziwa khona lapho ukuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubongwe nomzwele inqanga ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla. Bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla. Kwakuthi ke nxa kuchinswa khona lapho abantu bazobe sebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini, betsheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina, nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokho kudla, abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu.
Hayi wona mdzazi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke. Besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko sibo manje lobaba mkhulu babelobola.
Sika sizwe ezokholo lesiKristu silontukamene inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Nizabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka-6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga esilibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu, ilanga leKhisimusi eleChristmas. Kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane. Okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana, sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezu kwamahlombe akhe. Kutshoni lokhu? Okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu, bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina bantu. Ngenxa yokuthi sasesehlukanisiwe laye uNkulunkulu, simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe. Kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe. Wadinga yonke into, ingilosi kumbe singathi abantu amaprofitha wonke, kwakungeke kwenzakala. Kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo. Ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana, uNkulunkulu wabuya engumntwana
wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe ingxenye yethu ukwenzela ukuthi nxa esifindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe yena uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lo muntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana u-Adamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa u-Adamu wesibili owayengujesu kristu wasinqoba-ke isono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula-ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye unkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakankulunkulu nanzi iindaba ezinhle okwesithathu ebengifuna ukukugcizelela yonke eminye imibuso izokuphela kumbe kungabe kungamakhosi kumbe kungabe kungama-president kumbe kungabe kungabo-queen labo-king kuyaphela konke kuyothabalala kodwa umbuso wakhe ongaphezu kwamahlombe akujesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade mlaleli wami ngifuna ucabange ngale ndlela sikholisa silungisele ikhisimusi asithokozelele nini ukuthi unkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosisindisa ezosikhulula esonweni
kuyibhethe mfundisi
sasithandaze nini baba ngegama likajesu siyabonga ukuza kukajesu eyindodana ezosisindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu ujesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni ngegama likajesu ngiyathandaza
lobe kulohlelo fuselela umoya sinomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu untungami linkomo kuhlelo lwabatsha ake sizwekeza uthitha sibanda exoxa losakhulayo ohlala elowakweru
ujustin jaba wenzani laba mnumzana jaba mina ngiza ngokugebha nje ngiphila ngokugebha ndodayo yikukumphilisa ugebhani phela igolidi ulithengise ngani ulithengise emayini ezimayini ezinza ebantwini abathengayo hhayi umayini isamrok mayini kwenzenisa kona kunjani kodwa ubunzima okukhonisana nabo lapha leni ubunzima okusiana khona kubanjilwa akuphileki ekugebheni lapho ngoba emamayini yonawo la maprize angikhona egolide sicinisekelwa ngamabhondi izinto azathengiwe ngamabhondi
libanjelwa njani ngasilibanjela
kunje kuthengwa amabhondi kuthengwa ngeyusa igold ngeyusa yi 50 something 52 but we find ukuthi ona boneke emayini wangkhona bathenga amata babe kufanele ukuthi bakuthengena ngama 20 something befake ibhoni xa surate ngoba hhayi into zangkhona
wena ule muli
imbuli layo
ubaphilisa njani
hhayi kuncengisa jisa akulo kwenzayo kuncengisa
uncengisa ubambabamba lapha nalapha
lapha nalapha
kuthiwa kugcwele kathi esingelibona bagcwele lapho ugreja liyenza njalini alilwi kuthiwa liyalimazana
hhayi akungokulwa kathi sakukho hhayi kathi sakulwa kulo
azaba kutshaywa yena
hhayi hayi akazi tshayo akazi tshayo
kodwa kungani kungoba bakuphela bagembela
kuhlangene nabomama bakhona bayigibha zindawo ezithiniyo kulamo indawo egibha omama but behlangane nabo baba futhi njalo
lapha lizwe u-Ezra Jesus Banda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala elowakweru singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe
ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kule-South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, wonivalelisayo nguMkhosi 2.